ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikurufani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakurwisana kwakadaro, nekuti politics hadzidzi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics dzinoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano at heart. Ndopakati tinoziva kuti MDC ibato rapatsanurika nguva dzakanyanyisa. Paita mabreakdown MDC akawanda kubvira time yakambobudana Horsemen Muye vakaendawo vakanotangawo bato ravo vananabiti vakambobudana namangoma. Saka kakukakavadzana kayanoitika muMDC ranga ragara riri bato risingakwanise kwatingati kuya kuya kumanaja kana kwatingati kuti ridile neinternal conflict nekunetsana kwavanenge vachita pache zvavo. Saka kukukidzana kwanga wakuita vamonzora navachamisa kunenge kwangu chakonzeriswa kuti kamwe kakusagadzikana kebato, asi kubatana kwavo nekumira pamberi pevanhu vachitaura kuti no, tese taakuenda pamashure pavachamisa tichivabatsira kuti ndivo vange vari mutungamiri webato, tinoona kuti chiitiko chakanaka zvikuru fana.
Asi hakusi kuti here vamonzora vaonawo kuti pamatunhu asarudza kana kuti adoma munhu avanoda kuti anga achitungamira bato matanhatu ose adoma vachamisa, ivo vamonzora hapana dunhu ravadoma, hamufungo ndozvaita here kuti vaadi havo kusiyana nenyaya yekukwikwidzana navachamisa?
Zvinogona kudaro, zvinogona kudaro. Chavakonzeresa kuti vazodaroka pari zvinhu hachisiri zvine basa, asi chavane basa ndechekuti musangano wasimba nedecision yavo iyoyo. Kusvika panguva yekuzoti no, inini handichakukidza navachamisa, ndaakumira pamwe chete navo, taakubata tiri pamwe chete, iro shoko iroro kana kuti decision iyoyo ndo decision yakakura kupata. Zvekuzoti vaizoitire chii chichazokonzeresa zvino, zvinhu zvakasiyana siyana zvinokwata vanhu vangu vaonawo kuti havasisina mukana, asi zviri nani kuti vachiuya pamberi voita se vochiratidza sapoti yavo kuna chamisa. Vamwe vanhu vanoti vaona kuti vasvika panguva yakadaro vobva vatanga kuita zvekunyangadza zvishaisano, asi kana vaonawo kuti zvechokwadi mukana hausisipo pane kuti ivo varambe vachienderera mberi, iyoyo decision yekuzomira navachamisa vachiti no, taakumira tiri pamwe chete navachamisa idecision yatinokoshesa zvikuru kwazvo.
Asi munozoona here iyo vamonzora vachizoponawo pachigaro chavo chemunyori mukuru chasekretary general?
Ipapo pasekretary general handizive kuti vanopapunyuka here vamonzora, nekuti pane vanhu varipo vari kukwikidzira position iyoyo. Besides Charlton Wende, kuna Daniel Molekeli watakakura naye mustudent politics, watinoremekedza zvikuru kwazvo, watinondofunga kuti iyeye akakwanisa kupindawo ipapo anogona ngari steady hand. Saka pakati paHwende naDaniel Molekeli vari vaviri ivavo vachikwikidzana navamonzora, tinoona kuti pachange paine kukwikidzana kwakakura zvikuru kwazvo papozisheni yasekretary general iyoyo.